Achitaura pakusainwa kwechibvumirano ichi pakati pezak TIZ nekomiti yeparamende inoona nezvekurwiswa kweuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption APNAC, mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vati pane humbo hunoratidza kuti nyika iri kurasikirwa nemazana nemazana emamiriyoni emadhora pagore nekuda kweuori. Vati nekuda kweuori, gore rapfuura Zimbabwe yange iri panhamba 158 kubva panyika zana nemakumi sere pachikero cheuori cheTIZ. Vati izvi zvinofumura chimiro chenyika uye zvakashata zvikuru sezvo zvichitadzisa nyika kubudirira, sezvo mabhizimisi vekunze vasingafarire kusima mari dzavo munyika dzine uori. Sachigaro veZAC Justice Lois Matanda Moyo vati kunyange hazvo vari kuedzana pose pavanogona napo kurwisa uori, basa ravo rinokanganiswa nekuti hapana mitemo yakasimba inoita kuti vaite basa ravo nemazvo. Vati panodiwa mitemo inoita kuti zvive nyore kuti komisheni yavo ikwanise kutora mari, hupfumi nezvimwe zvinenge zvawanikwa pashandiswa uori. Amai Matanda Moyo vati zvapave nechibvumirano ichi vanovimba kuti paramende ichadzika mitemo inorerutsa basa ravo mukurwisa uori. Sachigaro veAPNAC amai Priscilla Misahera Kwimushonga vati chinoita kuti ZAC itadze kuita basa rayo nemazvo mitemo isina kusimba kana kuti mitemo isipo zvachose, uye izvi ndizvo zvinofanira kugadziriswa.
Manzwa tichaura mitemo yeusiblo yekuti munhu kana ane zvaanoziva ano akakuudza munomu anoprotejwa sei. Nekuti kazhinji kazhinji chinoedza ndechekuti vanhu nyaya vanenge vainadzi vachidziziva asi obva atya kuti zvino ndikazvitaura ndinosara ndiri mupenyuwa. Saka tinofanira kunge tichigadzirisa ipapo pacho kuti munhu anenge atinyevera panyaya dzecorruption iye wachanochengetedzwa zvakaita sei. Ndochekutanga. Chechipiri yatiri kuda kuti tinatsoongorora inyaya yemari, vanhu vakaba mari vakadzibudisa kunze kwenyika. Zvatati tichitaura paipezvo kuti tikatora mari dzese dzabuda munyika munomu hatimboda kuti tinoda imwe development aid kana zvemasanctions zvatitore zvatimbotaura nezvakadaro.
Vati vanhu havachina vimbo nemasangano akaita sana ZAC, mapurisa, National Prosecuting Authority nekuti hakuna zvikuru zviri kubuda pamabasa avo.
Mukatarisa Controller Auditor General munenge mutori nemazita ekuti uyu ninge akaita zvakati uye ninge akaita zvakati, asi hapana chiri kuitika kwavari. Ende kusunga hakuna zvakunonyanya kubatsira, nekuti munhu anobvuma kuti handisungei zveyu 2-3 years iye achiziva kuti akabuda after 2-3 years zvinhu zvake zvinge zvakaita sei zvakamugarira zvakanaka. Saka chikuru ngachitorei asset recovery for us is the biggest point, including kungoona kuti dzimba dziri kusumuka nemotikari dziri kubuda. Hapana chinofanira kutirambidza nemutemo unongoita kuti iwe ungotaura kuti sheti yako iyi wakaiwana kuti kana wakaiwana zvakanaka ingotaura kuti sheti yangu ndakaiwana zvakanaka. Zvinonese
vanoona nezvekufambiswa kwebasa muTIZ vatafadzwa chikumbu vati kunyange hazvo vange vagara vachishanda neparamende neZAC, chibvumirano chanhasi chasimbaradza ushamwari hwagara huripo.
Asi tinoona kuti kana tichinge tava nechibvumirano chinenge chakanyorwa pasi zvinotibatsira izvo isusu kuti tizive kwatiri kuenda nekwatiri kubva, uye tive vanhu vano ita hold each other to account, kana kuti tive nechisungo chinoita kuti kana tisina kuita zvakabvumirana chicha tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ienderere mberi mukurwisa nyaya yekurapa.
TIZ inoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemadhora anodarika bhiriyoni rimwe chete kuAmerica gore rega rega kubva muna 2016 nekuda kweuori, uye vashandi vehurumende ndivo vari kunyanyoita uori hwacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.